takatora kumahopo chimuromaimbi kwa dark quarter at 15 chifu wakatotanga dano iroro ku hotelo nemuswe mchishano wakaudza ministry ndona kuti wanga wachikumbira kuti kumahopo wanga wachifuda kubva kujeri on bail nemushurungu best on change circumstances kana kuti vari kuti zvinhu zvachinja zvasiyana kubva pawakambotanga kukumbirira kuti kumahopo wabuda pabenjeri izvi zvari kuti zvachinja nekuti pari zvino chikumbiro chavo chekuti kumahopo wabuda bail chaswa 31 July vakatouya ukatopfuura pavaichira kuti zvingangoitwa zvakatoitika uyezve zvakaitika pasina bvonga mupopoto kana violence saka vari kuti kumahopo wanga vachiwana rusununguko rwavo
saka magweta ari kutarisira kuti nyaya iyi ichange ichinzwikwa mudare rini
pavakapa chikumbiro chavo zvimbejiso dzengoni nduna vakanzwa nyaya iyi kwenguva diki diki chaizvo maimutete wakatombochema chema kuti madii kuti nyaya iyi inzwike zvakare nemusoro mugovera nekuti haasi matara anonzwa munyaya asi mechenduna atipeti nyaya ingainzwike nemusoro wechitatu pachatanga kuvhura makoti kana mabhizimusi muzimbabwe nekuti musoro wemanhi wechipiri ehoridhe muHarare saka mukoma hopo tiri kutaura kuti nyaya yavo kana kuti maimutete kwakuti chema chema kwavari kuita kuti wabude pabheo uchanzwika nemusoro wechitatu mamwe magraundis awakaisaurawo maimutete kwamudare ndeyekuti kugara kuri kuita mukoma hopo kujeri hakusufadza kunowapa parisi yekubata chirwere checoronavirus nekuti magogoro savanga vakapfeka kana kuti mapepe personal protective equipment yavanga inawo kabva makamboora vasitaenda kujeri pavakasvika kujeri vakanzi vechibvisai hatizvizivi munomu kunyanyanyanya magogoro vakanzi ngavabvisai ano magogoro anochengetedzaya nekuti vakomana vakumajeri majeri gadi ari kuitira kuti vangangotora mifananidzo nemagogoro sewo hatizivi kuti zviri kubva kupi izvozvo saka tiri kutarisira kuti nyaya yekuti wabude pabheu ichaendeza mberi nemusi wechitatu kuHarare neizvozvikoti
muri kuronga kuti zviitirwe kuna chingono izvi zvimwe chetewo here zvichange zvichiitirwa kuna vangari bvume tichiona kuti vanhu ava vakasungirwa nyaya imwe chete
hongu itarana mukoma Moses Ngomo wana wagweta ravajacob ngari bvume nezuro chaiyo pakapiwa nyaya yekunyima kwavo bel kuhighcourt taitaura pese vachiti ndodanho ravari kutora kumangari bvume kana ndisi kukanganiswa vachadzoka kudare nomusi wa20 ndo kana ndisina kukanganiswa next remadi gesi ravo mukoma Moses Ngomo wane arina kufungari nzira iyoyo zvakare nekuti mujaji wajustice chitatu mukateerera mutongo wavo wawakapa nezuro kudare kuhighcourt wakatombotaura mukupfuura in passing nyaya yekuti gweta ravangari bvume raigona kunge rasimudza nyaya yemachange circumstances saka tiri kudavira kuti magweta edu ese ari kuisa musoro havasingoriwo wega maimutetwana mukoma Ngomo asi ari magweta akati wandei ezimbabwe lawyers human rights ari kushoshekana nenyaya yekuti wawira ava kudai vaona fridomu yavo savana muzvaro zvozviri nyanzvi vari kumhanyapo neapo namukoma leke muchade hama vari kuisawo pfungwa dzavo kuti rusununguko rwuye kuwana wese.